Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri chikumi 25-2019. Vamwe vane zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana munyika vanoti vari kuramba kuteerera zvakatarwa nehurumende nezuro zvekuti vatengese zvinhu zvavo vachishandisa mari yemunyika chete kwete kuti vatengese nemari dzekunze kwenyika. Sangano retajamuka rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika kana vachinge vatadza kugadzirisa zvinhu izvi. Sangano iri rinoti richakurudzira kuramwa kwemabasa kutanga nemusi wachikunguru 1/2019. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya zvinoreva danho rakatorwa nehurumende rekudzika mutemo unomanikidza kusashandiswa kwemari yekunze munyika westatutary instrument 142. Muchirongwa cheThe Connection paLivetalk nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki munyaya dzemabhizimisi, takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyika munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tiba 10:07 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.